nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo. Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa yeDebt Dialogue, iyo yaitungamirirwa naVajoakim Chisanu, vakataura ivo kuti, kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti, inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo, igogadzirisa nyaya yemahuman rights munyika, igogadzirisa zvakare nyaya yehumori. Zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba, hapana chati chagadzirisika. So kana vachiti vari kugadzira matechnical team avo, vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo.
Asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose.
Hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka, asi avo vanoti vekuCommonwealth, vanoti vekuSADC, vanoti vekuAfrican Union, vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe, haina kugadziriswa zvakanaka. So naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka. VEU vakataura zvakare izvozvo. So kana vachitaura ivo kuti vaMnangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka, vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepashi rese here?
Kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi?
Izvi zvinova zvinotipa dambudziko pakuti America irimo ava vanotaura maParis Club, of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti takanyanya nayo zvakare naavo veEU. So kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho, zvinotipa dambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo. So kana vasingadi kuuya kuzotaura nesu, zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu, zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu, zvinoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu.
Pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi?
Zvazviri iko zvino, Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira upfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame, hwekuti vana veZimbabwe vararame neupfumi hwenyika. So tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo. Tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas iinterest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi. So zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest, vasaramba vachiticharja maarea charges, kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi.